get it. Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Nosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 5 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvi zvanga zvichinyanya kundirwadza zvokuti pazonzi ndakuva pabheu ndanzwa kurerukirwa. Saka ndinongotenda vangu vamuchade hama varamba vakamira nevasikana nenyika yeZimbabwe vari kutsigira vasikana. Ndiri kuti rambai makadaro neminyengetero yamaipa. Naizvozvo ndinotenda hangu.
Mumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe pamwe nemutedzeri wasachigaro wechidiki muMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri vabhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba.
To go a long way in enhancing access to international markets, anchored on effective connectivity with major ports of entry, the East African Community Commerce, Murewa Kutro, Delinig, Yanaka, Radziara City, Soro, you will find it easier. We are not Kumara Kinda Bay. If you are Kinda Kisa, Soro, Noenda, Dar es Salaam.
Mutunga Mirwenika, Vaimason Mnangagwa, Vakumikiza Mugwagwa, Kumashona Land West, wakagadzirwa nerubatsiro rwemari yakabva kuJapan. Kupesana kunoenderera mberi pakati pehurumende nevashandi vayo panyaya dzemihoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Joana Mamombe pamwe nemutedzeri wasachigaro wechidiki muMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri vabhadhariswa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emaRTGS pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro Justice Tawanda Chitapi, avo vakambonyima vaviri ava mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vati pane zvasanduka zvaita kuti vavape mukana wekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vachiwo chikuru chavakoshesa pakupa mutongo wavo, chivimbiso chakaitwa nevaviri ava chekuti havachazopari mhaka yakafanana neiyi zvakare. Gweta revaviri ava vaalek muchade hama vati kunze kwekubhadhara mari yechibatiso vaviri ava vanzwo vaende kunomhanyara kukamba yemapurisa yeHarare Central nemusi wechishanu wega wega pakati penguva dza6 mangwanani kusvika 6 manheru.
Mutongi wedare repanapa azobvuma kuti mutongi wemasikosi avanga akanganisa. Saka nhasi chikumbiro chekuti vapuwe mari yechibatiso chazotambirwa. Pavazopuwa iyo mari iyo inoita $20,000 vabhadhare kuti vabude panze nokuti vasazoshungurudzana nevapakazi nokuti varamba vachigara pavari kugara. Zvakare vasataura negungano rinodarika vanhu makumi mashanu.
Amai vamuzvare Mamombe, amai kudzai Chiwanza, vati vatambira mutongo uyu nemufaro vachiti mwana wavo anga atambura kujeri rechikurubhi.
Nokuti hapana chakaoma sekubikira mwana zuva nezuva uchimuendesera achinodya akavharirwa muchitoromo. Iwo uchidzoka kumba uchida kudya sadza rinopisa iye mwana akavharirwa nokuti paunobva naro kumba unosvika kuchikurubhi rinenge ratopora. Saka zuva nezuva anga achingodya sadza rakapora. Saka tinoda kungotenda Mwari nechiitiko chakadai kungoti vatena matebhozi.
Amai vamuzvare Chimbiri, amai Patricia Chimbiri vati vari kutenda vanhu vese vakamira navo apo vana vavo vange vari mujere. Amai Chimbiri vati vanovimba kuti aka ndike kupedzisira vaviri ava vachishungurudzwa.
Asi taingotsiga zvatinenge taigira vana totanga kufamba. Izvi zvanga zvichinyanya kundirwadza zvokuti pazonzi ndakuvapa bheu ndanzwa kurerukirwa saka ndinongotenda hangu vamuchade hama varamba vakamira nevasikana nenyika yeZimbabwe vari kutsigira vasikana ndiri kuti rambai makadaro neminyengetero yamaipa naizvozvo ndinotenda hangu
imwe nhengo yeparamende yeMDC Alliance iyo yange iri mudare nhasi vaDaniel Morokele vati kunyange hazvo vari kufara kuti vaviri ava vabhadhara mari yechibatiso zvinosuwisa kuti vaviri ava vakagara mujeri kwenguva yakareba vachimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso Muzvare Mamombe naMuzvare Chimbiri vanga vagara mujeri kwenguva inodarika mwedzi miviri zvichitevera kusungwa kwavo musi wa28 kukadzi vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wekudzivirira kupararira kwecovid-19 zvichakadai kutongwa kwavo panyaya iyi kwatanga nhasi mudare ramajistrate asi magweta avo ange ari kuda kuti nyaya iyi iraswe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakumikidza mugwagwa wemarongora Hell's Gate wakagadzirwa nerubatsiro rwemari yakabviswa neJapan inodarika mamiriyoni makumi maviri emadhora ekuAmerica. Nonora Ijena anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi kumarongora mudunhu reMashonaland and West apo vanga vachikumikidza mugwagwa uyu vaMunangagwa vati kuvandudzwa kwemigwagwa kunoita kuti munyika muve nebudiriro uye kuchapawo vedzimotokari vekune dzimwe nyika vade kupfuura nemuZimbabwe izvo zvinounza mari munyika.
This will go a long way in enhancing access to international markets anchored on effective connectivity with major ports of entry, the East African community, to commerce. Nurewa kutro, jeli nige anaka kutri. Wana ziara si kusoro, they will find it easier. Kuhuya no kuno wa chinda kubeina. Isuka chinda kusa kusoro, zinoenda Dar es Salaam.
Vamunangagwa vatiwo ukama weZimbabwe neJapani huri kuramba huchisimba zvekuti Japani iri kupawo zvizvarwa zvemuZimbabwe mukana wekunodzidza kuJapani zvidzidzo zvesainzi netechnology.
I would like to inform you that Japan has given Zimbabwe specialized scholarship in science and technology. When those guys finish their science and technology studies in Japan, you know that how they are even 77.
Vamunangagwa vatora mukana uyu wanhasi kumanikidza vose vanga vari pachiitiko chanhasi kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere chaCovid-19 vachiti vanhu vagare vakangwarira chirwere ichi.
Mese muri pano kunze kwevakabayiwa vasati vabayiwa hamubvi pano musati mabayiwa mozodhupa mozoenda kumba mabayiwa. Zvinobatsira upenyu hwenyu, zvinobatsira kuti tiwane mukati memiri yedu masimba okurwisa chirwere. Saka ini ndakabayiwa, Vice President vangu vakabayiwa, Minister of Defense vana mauto vaida vachirwisa chirwere ichi namauto avo but vakabayiwa. Saka hatibayiwewo nesuwo.
Vanhu vakawanda vabva vaenda panzvimbo yanga ichibayiwa vanhu nhomba kuti vabayiwewo nhomba iyi. Vachitaurawa pachiitiko ichi mumiriri weJapan muZimbabwe vaSatoshi Tanaka vati vakaona zvakakosha kuyamura kugadziriswa kwemugwagwa uyu nekuti waiita njodzi dzakawanda. VaTanaka vatiwo mugwagwa uyu unoda kugara uchigadziriswa nguva nenguva kuitira kuti ugare wakanaka.
Is to ensure that this road is maintained well so that it remains its high quality and safety.
Chakakosha ndechekuti mugwagwa uyu ugare uchigadziriswa kuti urambe wakanaka uye usingakonzerese njodzi dzemumigwagwa.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Chwatayo vanoti kugadzirwa kuri kuitwa migwagwa munyika kuri pasi zvikuru kana zvichienzaniswa nemari dzemitero dziri kubhadharwa nevanhu nemakambani vachiti mari iri kubiwa nevakuru vebazi reZimbabwe National Road Authority kana kuti Zinara.
Inyaya iri pachena yekuti vana veZimbabwe vanoshandisa dzimota vakanga marodhi vanobhadhara mitero ichitorwa neZinara. Zinara ibazi rehurumende rinotora mari mwedzi nemwedzi. Saka vana veZimbabwe bora kwazvo mari dzavo dziri kuendeti dzavari kubudisa nezvinengedzi dzavari kubvisa matoke dzavari kubhadhara zvekutorwa neZinara. Apa tinonzwa kuti Zinara inenge ichiita corruption inotyisa.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kuferefeta vamwe vakuru vakuru muZinara pamusoro pekubiwa kwemari dzemitero. Nyanzvi munyaya dzemigwagwa dzinoti kuvakwa nekuvandudzwa kwemigwagwa yeNorth South Corridor kuchaita kuti pave nekufamba kuri nyore kuvanhu vanenge vachiita zvemabhizinisi pakati penyika dziri mudunhu reSouthern African Development Community, nyika dziri kuCommon Market for Eastern and Southern Africa nenyika dziri kumabvazuva kweAfrica kana kuti East African States. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutezeri wemunyore mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions kana kuti ZCPSTU vaGibson Mushangu vanoti havasi kuona chinangwa chekuramba vachiita hurukuro nehurumende panyaya yemari dzemihoro sezvo isina kuzvipira. Asi hurumende iri kuti vashandi havafaniri kuora mwoyo uye nhaurirano dzichiri kuenderera mberi. Kunetsana pakati pehurumende nevashandi kwawedzera kubva hurumende zvayakati ichabvisa imwe mari pane iri kutambiriswa vashandi pamwedzi kana vasina kuenda kubasa mazuva ose. Vashandi havasi kuenda kubasa mazuva ose vachiti mari yavari kutambiriswa haikwane. Hurumende iri kutsikawo madziro pachikumbiro chevashandi chekuti vabhadharwe nemadhora ekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vaMushangu.
Zvinhu zvose zvakangoita mhanya mamire nerongo. Hapana nhaurirano dziri kuenderera mberi kubva patakanyurira hurumende paya tichiti mhoro yedu yamuri kutipa haina zvainoreva uye haitengi. Tikanyurirazve hurumende tsamba tichiti vashandi vese hurumende vaakukundikana kuenda kumabasa zvichienderana nokuti mihoro yavari kutambira iri kuvatendera kuenda kubasa mazuva maviri chete. Saka kusvika zvino tinoona kuti hurumende haina zvimwe zvayakaita zvayakachinja. Yakangozotipa shoko ratakatonzwa kubudikidza mapepanhau.
Shoko rehurumende raiti kudii?
Kuti takupiwa zvikwamu 45 kubva muzana. Izvo zvatakatoshamisika kuti zvino kana hurumende yoramba ichingoenda mberi nekungotipa mihoro yetisina kuwirirana, dzichiri nhaurirano here? Tichiri kufambidzana pamwe chete here?
Mave kutora danho ripi kugadzirisa dambudziko iri?
Isu sevashandi vehurumende tangotarisa kuti tichiona kuti zvarongwa nehurumende chiita henyu. Nhaurirano hapachina, kufambidzana hapachina, chingotonga henyu, isu tangoteerera. Kana mara kutipa chikamu chimwe kubva muzana, tipei. Mukada kutipa zvikamu 300 kubva muzana, tipei, nokuti nhaurirano dzabviswa zvadzinoreva.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutiwo vari kukuitirai zvakawanda sevashandi vehurumende, hamusi kuzviona here?
Kana zvirizvo zviri kurehwa negurukota rezvemari kuti vari kutiitira zvakawanda sevashandi vehurumende, isu takatomirira kuzviona. Chatati taona pari zvino angori 25 kubva muzana anova anonzi akawedzerwa semari yekurandudzira uraramo yedu sevashandi vehurumende. Izvo tichiri kungokahamadzika nazvo kuti zvira kwazvo here kuti mushandi wedu afunga kutipa izvi. Kana pane zvimwe zvavanazvo gurukota rezvemari vamutori Ncube, takazvimirira kuzviona kuti tigozvitambira nemaoko maviri. Pari zvino tinongoziva kuti tiri kungoyaura nenhamo, tingori manya neshiri yakangoshamira muromo kutiona kuti mai vedu vachatipei mukano. Hapana chatinacho.
Mutedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Tabata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima avo vati nhaurirano dzichiri kuenderera mberi uye vakazvipira.
Tichadzoka kuvashandi kuti titaure navo. Takaenda ne 25% paya pekutanga yaifanira kuti ipiwe muna April. Vashandi vakaramba. Tikadzokazve tikati haisi 25 chete asi itahwerengedza inoita 70. Asi imwe 45 yacho inofanira kuuya muna July, musi waJuly 1. Zvakare ivo vakaramba.
Makazovapa here mari iyi kana kuti makangomira kuti vatange vabvuma kuitambira?
Isu sehurumende hatina kuzoti sezvo varamba hatichapi zvatakavimbisa saka takangopa zvatakavavimbisa sekutaura kwatakanga taita asi takamirira zvakare kuti tidzokere patafura titaurirane asi tisati tadaro tiri kumboita dzimwe hurukuro dzedu sehurumende tione kuti tingachinja chii pane zvatiri kuvapa kana kuti zvatiri kuda kuti titaurirane navo saka kana tangove neansa yeizvozvo tinobva tadzokera zvakare patafura navo
nhaurirano dziri kuitwa asi vashandi vari kuti hamusi kuratidza kuzvipira
commitment yedu sehurumende yekuti 25% muna April ne45% muna July ichiripo iyoyo haisi kuchinja nyangwe ivo vakati aiwa hatisi kuda izvozvo isu tinoramba chitaurirana navo asi hurumende iri kuisa zvikamu izvozvo zvayakavimbisa nepamusana pekuti kana tavimbisa tati ndo zvatichaitsa hatizodzokere kumashure pazviri tingatozowedzera kana kuri kuti taona tichiwana mari inoita kuti tiwedzere
gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 uye munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vakasvika pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana matatu nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 38,327 uye vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi manomwe nevana kana kuti 1,574. Vanhu zviuru gumi nezvina nemazana mana nemakumi mana kana kuti 14,440 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana mana nemakumi mashanu nezviviri nezana nemakumi mapfumbamwe nemumwe chete kana kuti 452,191. Vamwe zviuru zvinomwe nemazana masere nemakumi maviri nemumwe kana kuti 7,821 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba iyi pazviuru zana nezvinomwe nemazana mashanu nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 107,586. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika mamiriyoni gumi nhomba senzira yekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yemuIsrael vaBenjamin Netanyahu vakatadza kuumba hurumende sezvaitarisirwa nezuro zvichitevera sarudzo dzakaitwa muna kurume. Pasi pemutemo wenyika iyi, mutungamiri wenyika anokwanisa kudoma mumwe munhu kuti aumbe hurumende, uye pari kutarisirwa kuti Yair Lapid, mutungamiri webato reYesh Atid, vanogona kudomwa. VaLapid vakatadzawo kuita izvi zvakare, Israel inogona kuita dzimwe sarudzo dzinova dzechishanu mumakore maviri. Bato ravaNetanyahu rakawana zvigaro makumi matatu kubva pazvigaro zana nemakumi maviri, uye rakatadza kuunganidza mamwe mapato kuitira kuti rive nezvigaro makumi matanhatu nechimwe. VaNetanyahu vane mhosva nhatu dzeuori dzavari kupomerwa, asi vari kuramba mhosva idzi. Dare repamusoro remuAmerica rinobata nyaya dzemitero rinoti bazi rinoona nezvemitero rakakanganisa parakabuda neuwandu hweupfumi hwakasiyiwa namushakabvu Michael Jackson, izvo zvakaita kuti upfumi uhwu hubhadhariswe mitero yakawandisa. Zvinova nhengo dzekereke yeRoman Catholic zviri kunze kwenyika zvakaumba sangano remhuri Sunday Zimbabwe Stewardship Association Iro rakanangana nekuunganidza rubatsiro rwakasiyana siyana ruchange ruchipiwa kune vari kumusha vanoshaya. Imwe nengo yesangano iri, Fadha Tafadzwa Kushamba, vanoti chinangwa chavo ndechekuendesa mberi pamwe nekutsigira mabasa ekubatsira agara achiitwa nekereke yavo kumusha. Izvi zvatsinirwa neimwe nengo yesangano iri, Dr. Maria Mpanomunda, avanotiwo chirongwa chavo ichi hachisarudze kana kutarisa kuti ari kuda kubatsirwa ndiani uye kuti anopinda kereke ipi. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naFadha Kushamba pamwe naDr. Mpanomunda pamusoro pechirongwa chavo ichi.
Muri Sunday, Zimbabwe Stewardship Association, tiri boka remakatorike kana kuti maRoman Catholics ekuZimbabwe vakafararira pasi rose vane chishuwo chekuisa chitendero chedu mumabasa tichibatsira hama dzedu munyika yedu yeZimbabwe. Basa iri tinoriita tichibatanidza upfumi hwatakakomborerwa naMwari uye nguva yedu nezvipo zvatakapiwa. Donzvo redu nderekusimudzira mumwe nemumwe kuti ukuru hwaMwari huonekwe mavari.
Ndouyawo kwamuri Dr. Mpanomunda, chirongwa ichi chakanangana nekubatsira nhengo dzekereke yenyu chete here kana kuti ndechekubatsira vose vanotambura vari kuZimbabwe?
Chirongwa chedu chemhuri Sunday, Zimbabwe Stewardship Association, hachisarudzi kana kutarisa kuti ari kuda rubatsiro anopinda kereke ripi, asi kuti chete akasikwa naMwari uyezve akakosha mumaziso aMwari.
Ndodzoka kuna Fadha Kushamba, sei makafunga kuparura chirongwa chakadai?
Isu vemhuri Sunday, Zimbabwe Stewardship Association, sevashumiri vaMwari takaona uri mukana wekuungana semakatorike tichiunganidza zvipo zvatakakomberwa nazvo naMwari tichibatsirana nekereke Sunday Catholic muZimbabwe mabasa aro ekusimudzira vanhu mufundo yavo, utano nekuparidzira shoko raMwari, uyezve tichibatsira kugara takagadzirira kana nyika yedu yawirwa nematambudziko akaita Cyclone Idai, zvimvura mpengo, zvirwere zvinouya zvichibata vanhu vakawanda panguva imwe chete sekorera neCovid.
Ndouyawo kwamuri Dr. Mpanomunda, kune vana veZimbabwe vari munyika nevari kunze kwenyika, zvii zvinotariswa kuti munhu anga achizonzi anokodzera kuve nhengo yemhuri Sunday?
Mhuri Sunday yeZimbabwe Stewardship Association inotandira nhengo dzose dzakazvipira kubatsira kereke Sunday Catholic mukusimudzira vanhu veZimbabwe. Nhengo idzi dzinotarisirwa kurarama upenyu hunodzidziswa nekereke Sunday Catholic. Zvisinei, kune vanoda kubatsira zvirongwa zvedu vanokwanisa kutsigira vasiri nhengo dzakazara.
Fadha Kushamba, kereke yenyu yeRoman Catholic ikereke huru yagara ichibatsira vanhu nekuita zvirongwa zvakasiyana siyana. Zvirongwa zvipi zvichange zvichizongoitwa nechirongwa chenyu icho chemhuri Sunday?
Vanhu vazhinji vagara vachishanda nekereke muZimbabwe nenzira dzakasiyana siyana, asi isu semhuri Sunday, Zimbabwe Stewardship Association, takafunga kubatana tichiita mushandira pamwe kuendesa mberi basa iri rakatangwa nehama dzedu.
Ndouyawo kwamuri Dr. Mpanomunda, rubatsiro rwupi rwamunotarisira kunge ruchiwanikwa kubva kune vanenge vapinda musangano renyu?
Nhengo dzinobatsira nenzira dzakasiyana siyana. Vanhu vanokwanisa kubatsira nemari mazano nenguva yavo, uyezve vanhu vanotarisirwa kunamatira boka nevanhu vose vatinobatsira. Pamari vanhu vanobvisa nekuwana kwavo. Tinotambira chero paunokwanisa kubvisa.
Mashoko enyu ekupedzisira, Fadha Kushamba, kuvana veZimbabwe vakateerera.
Handinokutendai nemukana womatipa semhuri Sunday kutive tinokurukura nemhuri yekuZimbabwe mabasa atinoita tichivimba kuti hama dzedu dzichavawo neshungu dzokubatana nesu kuti tisimudzire upenyu hwehama neshamwari dzedu kuZimbabwe.
Avo vanga vari nhengo dzesangano remhuri Sunday, Zimbabwe Stewardship Association, Fadha Tafadzwa Kushamba vari kuWisconsin, pamwe naDr. Maria Mpanomunda vari kuMaryland muno muAmerica, muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano re-European Union kana kuti EU rinoti harisi kufara nekushungurudzwa kwarinoti kuri kuitwa vatori venhau muZimbabwe. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Vachitaura paurongwa hwekucherechedza World Press Freedom Day warongwa nesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, muumiririri weEU muZimbabwe vaTimo O'Kernan vati kunyange hazvo Zimbabwe iri kuvandudza mitemo ine chekuita nekufambiswa kwemashoko, sangano ravo rinoshushikana nekusungwa pamwe nekumbunyikidzwa kwevatori venhau munyika. Vapa muenzaniso wezvakaitika pamutori wenhau anemukurumbira Hopewell Chinono.
The case of journalist Hopewell Chinono, who spent most of the second half of 2020 in prison after he had exposed corruption in the pandemic response, made negative headlines all over the world. But obviously this is only one prominent case. In my interaction with journalists, I've heard stories of fear and intimidation, of arrests of journalists or the people they interview, despite the welcome decision by the government that journalism was granted the status of an essential service.
Nyaya yemutori wenhau Hopewell Chinono akapedza nguva inoda kusvika chidimbu chegore ra2020 ari mujere mushure mekufushunura uori yakapa chimiro chakaipa pasi rose. Asi uyu muenzaniso chete nekuti mukutaurirana kwangu nevatori venhau ndogaronzwa nyaya dzekuchichidzirwa nekutya kwevatori venhau kusungwa kwavo neavo vanovapa mashoko zvisinei nechirongwa chakanaka chakaitwa nehurumende chekutora vashandi venhau sevashandi vakakosha munguva yeCOVID-19.
VaO'Kernan vakurudzirawo hurumende kuti irege kudzorera shure urongwa hwokusimbisa kufambiswa kwemashoko kwakasununguka nekuisa mitemo inokanganisa utongi hwejekerere yakaita sepatriotic bill. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende iri kushanda zvakasimba kuona kuti mashoko afamba zvakasununguka munyika, vatori venhau vachishanda zvakanaka pasina kumbunyikidzwa.
Zimbabwe under the Second Republic led by the President Comrade E.D. Mnangagwa is on an unprecedented path of not just opening up the media sector, but also making the work of our media workers freer and without hindrance.
Zimbabwe pasi pe Second Republic ichitungamirirwa nava Emerson Mnangagwa tiri kuita zvisakamboitwa mukuona kuti tine masangano enhau akasununguka pamwe nekuona kuti vatori venhau vashanda vakasununguka pasina zvibingaidzo.
Asi mashoko amai Mutsvangwa anopesana nezviri kuitika munyika. Nemusi wemugovera mutori wenhau anoshanda akazvimirira Sydney Size akasungwa nemapurisa ari pabasa apo madzimai eMDC Alliance aiita musangano wavo kwaMutare. Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo hurumende iri kuzvirumbidza nekuvandudza mitemo, chokwadi chiripo ndechekuti hurumende ndiyo iri pamberi mukushungurudza vatori venhau munyika.
Munguva yatava tani makore makumi matatu zvinoshungurudza ende ndochokwadi chiripo chekuti mugore ra2020 roga takasvika majournalist anosvika makumi mashanu nemaviri vachimbunyikidzwa kusanganisa Hopewell Chinono anova iye akasungwa kaviri mugore.
Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa musi wa3 Chivabvu gore rega rega, asi Misa Zimbabwe haina kuita mhemberero idzi musi uyu, izvo zvaita kuti dziitwe mazuva maviri mushure mezuva iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare Joanna Mamombe pamwe nemutedzeri wasachigaro wechidiki muMDC Alliance muzvare Cecilia Chimbiri vabhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakumikidza mugwagwa kumashonaland west wakagadzirwa nerubatsiro rwemari yakabviswa neJapan. Kupesana kwoenderera mberi pakati pehurumende nevashandi vayo panyaya dzemihoro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele. We'll be right back.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo kustudio 7. NgolweSithathu mhlaka 5 kuNkwenkwezi 2021, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu manye ama states nje on a daily basis hourly nje bayawa, bayawa nje. Izibhedlela zigcwele nyakanyaka, nyakanyaka, akukhangeleki.
Odabuka eZimbabwe osehlala kwele India uthi kuyethusa ukubona abantu besifa ngobuningi elizweni lelo bebulawa yi-COVID-19. Umthethwandaba waphezulu we-High Court namhla ukhulule ngesibambiso se-bail amalunga ebandla le-MDC Alliance, unkosazana Joanna Mamombelo Cecilia Chimbiwe. Bayakhala abantu ngokubhubha kwamnumzana Mike Nduliwa wake waba ngumabhalane omkhulu wedolobho lakobulawayo, uTown Black. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Lilokhu liqonga suku zonke inani lasebezinikela ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe, kutsho abogatsha lwezempilakahle. Phakathi kwabantu abazinkulungwane eziphezu kwezilitshumi lane, 14,440 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine, abazinkulungwane eziphose zifike ezithobaminwembili, 7,821 babo ngabakade behlatshwa ijekiseni yesibili. Lokhu kukhuphule inani lasebehlatshwe lijekiseni ebantwini abazinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amane lengxenye, 452,191. Lokhu lolu hlelo lusungulweyo ngohlolanja. Kunjalo nje, odabuka eZimbabwe osehlala kwele India uthi kuyethusa ukubona abantu besifa ngobuningi elizweni lelo bekhulelwa yi-COVID-19. Unkosazana Nomthandazo Nkomazana ohlala eMumbai uthi abanye abantu babonakala bedilikela phansi bezihambela emgwaqweni kwezinye indawo. Asizweni exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Mina ngise-India eMumbai, i-state abayibiza Maharashtra.
Ye, kuhamba njani khonapho? Sibona ngani insuku zonke kuthunqa umntu, yazi intutho okunye okumangalisayo, abantu bekrimetwa khonapho, kwenzakalani?
Unzima baba, unzima kakhulu. Masilana nje sibonga umusa kaNkulunkulu ukuthi thina sisaphila and asika ahlaselwa angazi ukuthi ngingayithi yini bakithi isilwane lesi esiyi-COVID. Hayi, kunzima. Abantu bayaphela every day, bayawa njengempukane, njengamaphele, bayawa kakhulu kazi. And kusuka kube nokushota kwama bathi yini ama-oxygen. Yes. And hayi, kubuhlungu kakhulu. Into ebuhlungu kakhulu ukuthi i-India yona yiyo eproducer ama-vaccines, inikeza kwamanye amazwe, kodwa sekukhangele kangani abantu bayo bayashota ngama-vaccine. Bona bawanikeziwe kodwa hayi, i-percentage encane nje. I think it's the second largest populated country in the world. And the percentage yakhona enikeziwe ama-vaccine lawo incane kakhulu. Ubuhlungu kakhulu esibonayo la.
Yes, ngathi-ke wena lapho khona kunjani kodwa khonapho eMumbai?
I-state lapho khona it has been declared a red zone. Kodwa i-state angithi Maharashtra is a red zone. Kodwa lapha engihleli khona mina lapha the neighboring cities kungani kungcono, akukho bad compared to other states.
Singathi khonapho nxa usithi akukho bad kangako, uyabusitshona kulabantu abangani bafakangana ngona pavanhu.
I think ama reports avuya, they are coming maybe on a 2 week basis. Kwamanye ama mhlambe sithi ama dates ama infections wona ayatholakala on a daily basis, kodwa ukufa kwakhona it's not that much. Mhlawumbe uzoza i death in after a week or two, kodwa kwani manye ama states nje on a daily basis hourly nje bayawa nje izibhedlela zigcwele inyakanyaka akukhangeleki emgwaqweni. Like there kunama villages kwenye states abathi Nagpur emgwaqweni nje on their way to the clinics ezibhedlela ma clinics babona nje bawile, asikukuthi bawile bazizwa kahle abasekho.
Ye akuchazisela abantu ukuthi wena uphepha njani kumkhuhlane.
Angazi ukuthi into engiyenzayo is recommended for everybody, kodwa iyangisiza nalabo engihleli nabo. So into eyenzakalayo ukuthi on a daily basis asiphuze amanzi efriji, siphuzela amanzi ashisayo, cha ashisayo, normal water in a bottle, hayi siyawafaka emlilweni.
Mliweni seliwanatha.
Siwanathe njalo mhlawumbe sithi 6 or more times in a day. Then siphuza itiye eshisayo 4 times a day, ene ginger ne lemon nobisi kanjalo. Asiphuzi normal temperatured water, so siphuza khonoko futha. Kunama steamers athengiswayo adalelwe khonoko nje just for the first avala kanje yasteama as many times as possible, and inkinga ayikho makunjalo.
I-Jackson ke sibathini ngayo khona.
I-Jackson Dube ekuqaleni bebethi khona it's compulsory and everyone should have that Jackson, kodwa mina Dube ayikafiki kuleso sibanga ukuthi sekuforswa.
Lowo ngunkosazana nomthandazo Nkomazana, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele India. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseMumbai. Bayakhala abantu ngokubhubha kukaMnumzana Mike Ndubiwa, owake waba ngumabhalane omkhulu wedolobho lakobulawayo uTown Clerk. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
UMnumzana Wallace Ndubiwa, umntakamoyi uMike Ndubiwa, uthi uyise ubeselesikhathi eside egula.
Problem yakhe I think mainly ma-kidney. Ubhubhele emadade hospital ngamtshela ngomgqibelo izinto zonke zingahamba kuhle. Uba wayevele enezifiso zokuthi hayi le ndawo lapho afuna ukuthi ayiqeda sesifile kumbeke khona, so thatlandela izo zifiso zayo.
UMike Ndubiwa wasebenza kwesikhathi eside kobulawayo ikhangelane le ntuthuko yedolobho leli, njalo ikhuthaza ubudlelwano phakathi kweziphathamandla zekhansili lezakhamizi zedolobho leli. UWallace Ndubiwa uthi lokhu kwenza ukuthi abantu abaningi bathakazelele owakusenziwa nguyise.
Kwakuhamba ba iy'mpilo zabantu eziningi kakhulu ngomsebenzi wakhe kuma-housing offices esengu-town clerk. Nokuthi nje nibrofo esikhathi nguye owayeliphethe lo nanibanjwenjani, I think yikho kwenza nje ukuthi abantu bonke angani bayamncoma ngalokhu akwenzileyo legasi ayishiyileyo kobulawayo. Briefly ngingatsho njalo njalo kube ngumuntu welothando kakhulu nokuthi uthuthukisa indawo.
UMnumzana Isaac Mabuka, umgcini sihlalo webandla lezaphu, uthi uNdubiwa wayekwazi ukusebenza loZulu.
Ubaba uNdubiwa ngumuntu owayethembekile kakhulu, especially eMadevelland lapha etown. Ngumuntu esamthembayo kakhulu, waphakamisa idorobho lakobulawayo laba yilo eliyilo kathesi. Ngingathi phakathi kwama-town clerk wonke akobulawayo esabonayo, uNdubiwa nguye yedwa indoda esasithi indoda emadodeni. Ukubhubha kwake kusishiya siphakathi kweproblem enkulu, ukuthi abantu abathembekileyo ama-advisors sebelokhu besishiya one by one. Thina njengezaphu wayehlale lathi, ngiyakhumbula wayebuya ezobona ubaba uDabengu wabexoxe ngendlela eziningi emuadvisor nangendlela eziningi ubabunduviwa sizamkhalela sibili ngikholwa iblawa yonke ithitibele kathesi ukutona hayi abadala sebehamba of course angeke sihlale emhlabeni okwesikhathi eside okuthi kona akwaziwa ukuthi sigcina nini but ilanga lakhona liyaziwa nguNkulunkulu hayi siyamkhalela sithi kalale ngokuthula ubabunduviwa
umnumzana Joseph Chuma okubanja leZANU-P F njalo wayemele iphelandaba mpophoma kudala lepalamende uthi ilizwe lilahlekelwe kakhulu
iwindoda emadodeni uyusebenzele ubulawayo usebenzele ikhansili yakobulawayo ngendlela ephakemeyo sibonile ngesikhathi sakhe into zonke bezihamba kahle ephathiswa ngabo kansela akade belomqondo okansela ade besebenza kuhle besebenzela abantu sibonile konke bekusebenza kahle ama lights ethu estreetini ama tower light imigwaqo osuwa konke lamanzi bekukhona
kubikwa ukuthi kulabanye abakubandla elibusayo abathi kumele uNdubiwa ayebekwa emathuneni amaqhawe eHarare ngimele iStudio 7 iseMaryland ngingoGibbs Dube.
Phezulu we-High Court namhla okhulule ngesibambiso se-bail amalunga ebandla le-MDC Alliance amabili onkosazana Johanna Mamombelo Cecilia Chimbiri abetheswa icala lokwephula iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Umnumzana Alec Muchate Hama igqwetha elimela ababili laba asebehlale okwenyanga ezimbili entolongweni utshele iStudio 7 ukuthi phezu kwalokhu kufanele bayizibika enkambeni yamapholisa eHarare Central ngolwesihlanu maviki wonke. Bahlawuliswe amadollars enkulungwane ezingamathumi amabili zamadollar $20,000 munye ngamunye ngemali yeZimbabwe. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxe lesiphathamandla se-MDC Alliance umnumzana Daniel Molokele omela iwange central edalele ephalamente.
Namhla bengikhona le High Court eHarare lapho uJudge Chitapi ayethese iruling yakhe ebail lama stricter conditions uvumela ukuthi ni Honorable Mamombe lo Miss Chimbiri ukuthi baphume ngebail of 20,000 RTGS. Ngizwe ubuhlungu kakhulu ukuthi kuthethe almost 3 months ukuthi bazuze ibail for icala elingela even ifine edlula 5,000. Esibona khona abanye kulezi suku besenza santando ama prophets abantu bani kodwa maso kuyiba benza properly organized press conference lama maskless social spacing elabantu abangadluli 10 bagcinwe jela all this time. So ngicabanga ukuthi their case was not treated fairly.
Njengebandla le MDC Alliance lisamukela njani lesi isinqumo lingathi umthethandaba wenze kuhle yini kumbe vele bese kufanele sesikhangela labanye njalo abalokhu bengakakhululwa ngemali yesibambiso yebail labanye abalokhu behamba emthethandaba amacala abo engakapheli abawetheswayo abakubandla lakho labalwela amalungelo oluntu.
So ku-obala ukuthini ama-courts ethu omajistrate lama-judge ethu ba under pressure from ama-politicians ukuthi ni mabe lwisana labantu be-MDC Alliance sebesebenzisa omajistrate labo-judge ukulwa izimpi zabo ne-MDC Alliance ngoba ungakhangela indlela abakhangela abaye abantu eZimbabwe ikakhulu abasupporti ZANU-P F kumbe abalobungane nohulumende but ama-courts ethu bakhangela ngenye indlela aba-treat-a as if bona ngabantwana basekhaya with kids gloves. So we are not happy silokudabuka ezinhlizweni zethu ngendaba ka-Honorable Mamombe lo nosisi wethu udadewethu Chimbiri labanye abanjabo makhomborero indlela abagcinwe ngayo kumbe abaphethwe ngayo ngama-courts ethu kuyatshengisa ukuthi bayabandlululwa kakhulu.
Lowo ngumnumzana Daniel Molokele isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance emela iwange central edale lephalamende sixoxelaye eseHarare.
Kulive Talk namhlanje kuhlelo lwabatsha ole Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Bhodi eyabunjwa ngabenkundla yokuxhumana eyebulenjini eyeFacebook ukulawula amalunga angasebenzisa linkundla labakulobayo. Namhla yethule impumelo yomhlangano ebiyenza ukuhlaziya ukuthi wonke waba ngumongameli welemelika uDonald Trump usengavunyelwa na ukuba alobe kule inkundla. Libhodi ivumelene ukuthi uTrump owalelwa kuloba kule inkundla kanye lezinye eze social media ukuthi yaqhubeke evinjiwe ukuloba kuFacebook ngemva kwemibiko ayilobayo ngozibandlela 6 lonyaka eyachojozela udlakela lokuhlaselwa kwamalunga edalile ephalamende lakwelemelika eleCongress nabasekeli bakhe. Kodwa ikubeke sobala ukubana ngokuya kwezikhathi abenkampani eyeFacebook bazamele bakhangelisise isigwebo sokwalela uTrump ukusebenzisa linkundla ngoba ukumalela okwempilo kuyisigwebo esingadingeki. Inani labantu asabebhekane le ndlala emhlabeni jikelele liqonge ukwethusayo kweminyaka emihlanu edluleyo, kutsho abenhlanganiso eye-Global Network Against Food Crisis. Embikweni wayo abawethule lamhlanje, le yinhlanganiso emanyanisa eyomanyano wamazwe omhlaba eye-United Nations, eyamazwe awe-Europe, le nhlanganiso ezipha uncedo ezingaphansi kwabohulumende lezingikho phansi kwabohulumende. Lezi nhlanganiso zithi okwengeze udubo lwendlala emhlabeni jikelele zimpi zomdeni ezigabeni ezishiyeneyo zomhlaba, okungamanga kuhle kwesimo somnotho emazweni amaningi kanye lokuqhamuka kobhubhano lwe-COVID-19 nyakeni. Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esigabeni seMandebeleni zihlangene labanye eJohannesburg namhla zivalelisana lendlovukazi ebibambe isikhundla senkosi yakwaZulu uShiyiwe Mantombi Dlamini Zuma. Andubana umzimba wakhe usiwe eKwaZulu Natal lapho azabekwa khona kusasa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Langamaculo abehaywa ngamakhulu amabutho izintombi lozulujikelele ngesikhathi sidumbu sendlovukazi uMadlamini sisuka eJohannesburg bebephume ngobuningi abakwaZulu egiya kuluthula amabutho amanina lawo echaya impululu kuyindlela yokuvalelisa umkhokheli wabo. Ukufa kwendlovukazi kuthiya abaningi bemangele njengoba ubesanda kufakwa esikhundleni senkosi ebambele inkosi ezakwethulwa kulandela ukufa kwenkosi yakwaZulu uGoodwill Zwelithini. Induna yakwaMthwakazi kwele South Africa uThulani Jubane laye obekhona kuvaleliswa umzimba wendlovukazi eGoli uthi isizwe sakwaMthwakazi silahlekelwe kakhulu ngoba siyisizwe sinye lesakwaZulu.
Njengokuthi thina namaZulu siyamandebele kamzilikazi singabantu banye silapha sizoduduza abafowethu ngoba fethu balahlekelwe kulenyanga edlule besile kwaNongoma sisiyokhala sikhalela isilo iKing Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu okuyinkosi yesizwe samaZulu naye esithe yasishiya la emhlabeni. Sesiphinde siyahlangana futhi manje sihlangana ngokusweleka kwendlovukazi yesizwe samaZulu sithe akwehlanga lungehlanga.
Umgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabuthi Mabhena laye ubekulo mbuthano emele izalwane zeZimbabwe kwele South Africa.
isizwe sakwaZulu sisebenza nazo ikakhulu endabeni lezi sikhuma ngazo ngolwasemzini esithi social cohesion ukuthi abantu sihlalisane ngoba sike sabona ngaphambilini kusiba nodlame lapho abantu bebetshaya nakhona sazama ukuthi sikhuze so ke kubalulekile ukuqhakathekile kithi ukuthi sibe khona kanti ke futhi isizwe sakwaZulu siyakuzwisisa ukuthi thina sizihambi lapha eSouth Africa izihambi lezi kodwa kumele zihlale zisemthethweni siyancedisa ke isizwe sikaZulu.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Thandi Nkomo layo bekhona ekhala ndawonye laba kwaZulu.
Hayi kubuhlungu kakhulu ngoko kwehlela uNkulunkulu kubuhlungu kakhulu besikhangelele nje ukuthi mhlawumbe izinto zizohamba kahle umama kambe kuze kufike esikhathini sokuthi umntwana umntwana olungele ukuphatha athathe pho la vele ifu lawela phezu kwethu kubunzima kakhulu.
Okhokhela induna zakwaZulu eGoli induna uNdwandwe uthi ukulahlekelwa zinkosi zilandelana isehlakalo esibuhlungu kakhulu kusizwe sonke.
Isiphatheke kabi ngani ukuthi ungakho lokhu ubona amabutho engaka nje kungenxa yokuphatheka kabi ukuthi baphatheke kabi isizwe sikaZulu kungethishodwa thina bomndeni amaZulu nje umuntu wonke okhona lapha ezweni lakwaZulu bekhulu kwazi ingonyama bobu ingonyama ehlanganise zonke izizwe bese zasu ukuthi lakwaZulu kunobukhosi obungakanani sesilimalaka ingonyama ihamba sithi uma ihamba ingonyama bese kuzohamba indlunkulu silimele kakhulu nabesini.
Kubikwa kulokudonselana esikhosini kwaZulu ngodaba lokwatshiwa kwelifa lenkosi uZwelithini ngesikhathi kusaqutshwa uhlelo lokulungiswa komntwana ozathatha ubukhosi benkosi uZwelithini. Indlovukazi uMadlamini khangelelwe ukungcwatshwa kusasa ebusuku kwaZulu. Melestulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Ikhomishini kahulumende ekhangelele ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission iZEC isisungule uhlelo lokwehlukanisa izigaba ezokhetho olwe delimitation. Lolu luhlelo olwenziwa ngemva kweminyaka elithumi eZimbabwe. Ngakho ke abantu bakhuthazwa ukuba babhalisele ukuvota ukuze kungehlisi inani lezigaba. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
IZEC ithi lolu hlelo luya ngokuthi inani labantu ababhalisele ukuvota linganani kube sekusehlukaniswa izigaba zokuvota ama-constituencies. Okwamanje izigaba ezikhona zingamakhulu amabili lechumi i-210. Kuthi nxaso lugqitshiwe uhlelo lolu engezelele ama-constituencies la kumbe ukuwehlisa kusiya ngokuthi abantu babhalisile okunganani. Ngakho ke bathi kuqakathekile ukuthi uZulu ayebhalisa ukuze enelise ukuvota ngoba ezinye izabelo zicina zilabantu abalutshwane. Abacubungula ezombusazwe bathi lolu hlelo alwenziwa ngemfanelo ngoba abasemazweni betshiwa phandle. Ukhetho olulandelayo lwenkokheli zeZimbabwe lukhangelelwe ukuqhutshwa ngomnyaka ka-2023. Unkosikazi Sithembiso Khuphe ongu-District Elections Officer uchasisa kabanzi ngohlelo lwe-delimination lolu.
I-delimitation kulapho esesithi divide iZimbabwe into 210 constituencies zesilazo. Konke khona lokhu nje kuyangenelana le voter registration ngokuthi kudependa ngokuthi nge-voter registration ukuthi silabantu abangaki abaregistileyo nationwide. I-delimitation iyenziwa after every 10 years. O kathesi kumele siyenze i-delimitation. Nxa siyenza i-delimitation siyahlangana labantu esithi ngama-stakeholders sibatshengise thina ukuthi hayi i-average yethu kathesi constituency sikhangelele lokhu layikho sikhuthaza thina kakhulu khona lapha kobulawayo ukuthi abantu kabasukume bazorejista.
Unkosikazi Sithembiso Khuphe wengeze ethi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe ulelungelo lokuthi abhalise ukuvota.
I-voter registration kulapha abantu ababuya khona fizikisini yethu laba abafuna ukurejista. Sikhuluma ngabantu abale 18 years and above abangama-citizens zeZimbabwe abalesi thupha seZimbabwe for residence uyabuyizo register ema office nezeki kovulawayo lazethu asewinza park efamona kule office ye province kule office ye district ama offices wonke ngu4 wonke provide the same services ezoku register ama voters.
Umnumzana Effort Ncube umqondisi wenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi eNational Consumer Rights Association inakora uthi kuqakathekile ukuthi lolu hlelo luqhutshwe ngonanzelelo.
I-delimitation kumele yenziwe ngendlela elandela imithetho ye-constitution njalo lokulandelwa kwe-democracy. Kodwa sikubonayo isenziwa nje eZimbabwe ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe laba sithi baku-diaspora ababalwa nxa kusenziwa lezi zinto. Ngakho ke eindawo zemathebelende eziningi ezilahlekelwe ngabantu abaningi besiya eGoli besiya eSouth Africa ngokuphathwa kabe elizweni leZimbabwe. Ababalwa nxa kusenziwa i-delimitation. Ngokunjalo ke indawo eziningi ama-constituents amanye athile azasuswa emathebelende aye kwezinye indawo.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo ukhuthaza ikakhulu abatsha ukuthi babhalisele ukuvota.
Ukuvota yi-right yomuntu wonke oselesithupha ose-recognized njengeZimbabwean. So wonke umuntu oselesithupha uyakhuthaza ukuthi ahambe ayiregister avote. Mina nginje kudala ngaregister, abantu kumele baregister kuma-constituency abo, especially ama-youth ngoba i-future ngeyama-youth.
Abe-commission ye-ZEC bathi uZulu okumele akunanzelele ukuthi ukubhalisela ukuvota akuvalwa kuyabe kuqhubekela phambili isikhathi sonke. Abantu okumele bakwenze ukuya emahhofisi nawe ezeki andawana yonke eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Wenzemidlalo umgcini sihlalo omutsha wenhlanganiso yentathelo izindaba zemidlalo eSport Journalists Association uLove Modube usekhuthaza intatheli zemidlalo ukuba zingasekeli inhlangothi ekuqhubeni kwazo umsebenzi. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Ekhuluma lentatheli ngemva kokunqoba kukhetho oluqhutshwe ngempela viki edlileyo, uDube uthe isifiso sakhe ngesokuba intatheli izindaba zemidlalo ziqhube umsebenzi ngendlela encomekayo.
It is my hope that we will work together.
Ngilethemba lokuthi sizasebenza ndawonye sibe zintatheli eziqotho. Kuningi singakufeza sisebenza ndawonye okugoqela ukuqhuba inhlelo zokungezelela ulwazi kanye lezokukholisa sindawonye. Asibuyele nini sibe ngolozindaba ngoba silomlando kulabo ababala iphephandaba, abalalela iwireless kanye lababukela umabonakude ukuba sibaphakele indaba ezingasekeli uhlangothi oluthile.
UDube uthethe isikhundla ebesiphethwe ngumuzi wethu Hadebe yena wakhethwa ukuba umgcini sihlalo ekusungulweni kwenhlanganiso ye-Sport Journalist Association Southern Region ngomnyaka ka-2017 njalo ongazange ancintise kukhetho olwedluleyo. Okhetho ukuba unobhala jikelele omutsha weSport Southern Region nguNesh Mgogoyarira yena uthi kulenhlelo ezimbalwa abavele sebephezu kwazo njengenkokheli yentsha.
Umsebenzi omningi omele wenzakale. Okokuqala ikhuluma ngekubona ngeze membership, okwesibili sikhangele njalo constitution yethu, okwesithathu sikhangele njalo ukuthi sizaba le ndawo ethiwa yi-media center, okwesine esimele sikhangele ngama-awards, ama-yearly awards, okunye esimele kuyenzakale ngama-workshops lokunye okutshiyeneyo kuthi ukuthi hhayi umkhulu umsebenzi njalo kukhanya wonke umuntu uzimisele njalo kukhanya sizanqoba ngokubambana.
Abanye abakhethiweyo ngababalisa uSibongu Musa Dlodlo ongumsekeli kamgcini sihlalo, uInnocent Skizo Kurira ongumphathingcebo kanye lamalunga ekomiti uTracy Ndlovu kanye loDumi Praise Dlakama. Ngimele iStudio 7 ngokobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Odabuka eZimbabwe osehlala kwele India uthi kuyethusa ukubona abantu besifa ngobuningi elizweni lelo bebulawa yi-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.